ukaenda kubato reMPC kwese kwari kukwena matunhu ese atingati nekumaprovinces kwese kwaari kuenda nekumaruwa kwaari kuenda kumareserva ruzhinji runenge ruri kunyatsovateera kuona zviri kuitwa nezano unoona kuti zano futi inenge ine vanhuwo vari kuvateedza vanenge vasina kuwanda sevanhu vari kuteera vakuteedzerana MDC vana manjuru vekurainbow coalition nevamwe kuNPF naivowo vane chaunga chiri kuvateera chakati achizosvika acho pa chinhanho chasvika ana MDC pamwe nezano asi chakati kurei
taona mutauriri weNational Patriotic Front achitaura kumhomho dzavanhu vachitsigira vachamisa zvinoreva chinyi izvi vakagoro
kwatakananga uku kwamvura yacheka makumbo kuchati nenzei nekuti kana pane vamwe vange vachitarisira kuti rwendo rwatakatarisa narwo ruchafanana nemaitiro ataita zvinhu nekuti vanhu vachasarudza masarudziro avaita tichiri navamugabe navatsvangirai andofunga masamba achinja zvoreva kuti tichawana mapoka mazhinji achiuya pamwe chete achipatana kuita yatingati coalition kana isiri coalition inenge iri collaboration mutsauko uri papa ndewekuti coalition zvinoreva kuti vanenge vabvumirana kuti tisati tapinda musarudzo tichasupporta presidential candidate wenyu maconstituencies akati neakati atikwikwidzana and so on and so forth kana tawanawo masimba tikawina election patosarudza hurumende yedu tichazodai tozodai tozodai ndiwo yatingati coalition collaboration inenge iri yekungobvumira kuti vedu tiri kurwisa mhuka imwe chete kuti kuitira kuti tibudirire ngati teiso isu ngatisatukane ngatisarovani tokwanisa kuti tikwikwidzane asi pasarudzo yemutungamiri wenyika pangatibvumirana kuti tisusu tichaita setichatsipira mhiri kukaveye anokwanisa kuti apinde pachikare
munoona sokuti vanhu vachinja here attitude yavo mune zvematongero enyika kana kungoti vari kuzvipira kuti denda vaitawa vatungamiri vasiyana nevakanga varipo pakasununguka Zimbabwe
ipapo pamuri kutaura ndobvumirana napo ini nekuti sarudzo ino vazhinji vanotivo isarudzo ichatibatsira kuti tiyambuke kubva kuatingati romaitirwo aita zvematongerwo enyika tichiri kutongwa negeneration yanamukana vamunangagwa ndoziva kuti vaedza nepavanogonawo kuti vashandure twakare tumwe tumwe asi havagone kuti vadzise chindebvu dzavanga vamera kwemakore akawanda dzekuva ivo chimumvuri wavamugabe